manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 6 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, ngezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki veZANU-PF vanopeta musangano wavo muHarare vachibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti mutungamiri webato ravo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachakwikwidza vakamirira bato musarudzo dza2023. Banga reNedbank remuZimbabwe roita musangano wemadzimai ari mumabhizimusi richivavarira kubatsira mudzimai wanhasi kuti awane rubatsiro rwemari dzezvikwereti, ruzivo rwekuita bhizimisi muZimbabwe uye kutsvaga misika yekutengesera. Mujaho mukuru wemabhiza weCastle Tangard uriko mangwana uchisangana nemitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vari kufara zvikuru nezvisungo zvaitwa neboka revechidiki vebato ravo reYouth League zvinosanganisira chekuti ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya, pamwe nekuti hurumende inofanirwa kudzika mutemo wePatriotic Act uyo unonzi uchashandiswa kuranga vanotengesa, kushoropodza kana kukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Zvimwe zvisungo zvabuda pamusangano weboka revechidiki weYouth League wechinomwe wapetwa muHarare nhasi ndezvekuti hurumende imutsiridze chirongwa cheNational Youth Service Training pamwe nekuti mayunivhesiti nemakoreji munyika asungirwe kuti wese anoda kudzidza muzvikoro izvi atange aita zvidzidzo zveNational Youth Service. Chimwe chisungo ndechekutiwo vese vanopinzwa basa muhurumende kana makambani ayo vanofanira kunge vaitawo zvidzidzo izvi. Vamunangagwa vati vafara zvikuru nezvisungo izvi uye vati vanozvitsigira. Vakurudzira vechidiki kuti vavatsvagire rutsigiro nebato pamwe nekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota kuti ivo reZANU-PF vakunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya.
Toda kusasanga chero anenge ave akuireche sasanga polling station by polling station, sasanga ward by ward, sasanga constituency by constituency, sasanga province by province, sasanga and finally at national level, sasanga
vakorokotedza vechidiki vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro vachiti vanofanira kushandira musangano. Vamunangagwa vati vechidiki ava ndivo maziso nenzeve dzemusangano uyewo vanofanira kubatsira musangano muzvirongwa zvavo zvose. Vatiwo zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika mushure mukunge zvakumbirwa nevamapato anopikisa avasina kudoma zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
These sanctions are unjustified and an albatross to the development and prosperity of our motherland Zimbabwe.
Zvirango izvi hazvifanirwe kunge zviripo uye zviri kukanganisa budiriro yenyika yedu yeZimbabwe.
Vatiwo bato ravo rinovimba nekukoshesa vechidiki ndosaka riri kuvapa zvigaro mudare makurukota paramende pamwe nemakambani ehurumende. Musangano uiwe mazuwa maviri wa pera nasi, wao na mumiriri we Good West Mudare National Assembly, va John Paradza, va achisaruzwa kuwe mteveziri we mnyori mchikamu cheve chidiki mbato iri. Va mnanga kwa pachavo, ndio vachadoma mnyori wewe chidiki, anenga achwa mirira mpolitbro. Va akafano bata chindrimbo che muta uriri, mchikamu cheve chidiki, mbato Citizens Coalition for Change, va Steven Sakos Chuma, va uza Studio 7 kutapana chakashata kutive chidiki, vaiti zvidzidzo zvenational youth service training vachiti zvizvingava zvinhu zvakanaka dai chirongwa ichi chaitwa pasina zvematongerwo enyika vatiwo pane zvakashata zvakawanda zvaitika apo chirongwa ichi chakazomiswa uye ndosaka vasingatsigire chisungo chaitwa pamusangano wechidiki vezano PF chekuti chirongwa ichi chimutsiridzwe
so hazvigoni kuti zvimapato zvidoko doko kana kuti zvimapato zviri kutambirwa nawo zvakadai nezano PF zvigoni kupa maresolutions anobhainda enyika yose yeZimbabwe. Saka izvo zvaitwa nevechidiki vezano PF aiwa zvinogona kungobhainda chete masupporters avo ari kuzvana ikoko kwete nyika yose yeZimbabwe. Isusu sevechidiki vanomirira zvido zvevanhu muZimbabwe yose tichazviramba uye hatisi kuzobvuma kuti vana veZimbabwe vambuyikidzwe vachitiwa zvinhu zvisina maturo.
Vaimbove munyori musangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vamakomborera haruzivishe vanoti havabvumirani nenyaya yekumanikidzira vechidiki vese kuti vaende kuNational Youth Service.
Kuna National Youth Service inodarika kuti isiwana vechidiki veZimbabwe tine tinonyoresa kuvhota 2040 shandiko. Hakuna Youth Service inodarika papo uye hakuna patriotism inokunda pane kutaura chiti aiwa umori wavhuri munyika.
Kunyange hazvo vechidiki vabuda nechisungo cheNational Youth Service ichi, dare makurukota rakatoitawo chisungo chekudzora chirongwa ichi uye pari kutogadzirwa mutemo wekutangisa chirongwa ichi weNational Youth Service Act. Chirongwa cheNational Youth Service icho chaizivikanwa sekuti Border Gezi chakatangwa muna 2000 namushakabva Border Gezi avo vaiva gurukota revechidiki uye vechidiki vakapinda muchirongwa ichi vaidzidzisirwa kuMount Darwin. Chirongwa ichi chakamiswa mushure mekushorwa sezvo vechidiki vainge vapinda muchirongwa ichi vainge vave kushandiswa nezano PF vachipomerwa mhosva dzekuponda vanhu nokutyora dzimwe kodzero dzevanhu. Vechidiki ava avo vainziwo maGreen Bomber nekuda kweruvara rwembasha dzavaipfeka vaitambiriswa mari nehurumende pasina basa ravaiita muhurumende uye vazhinji vavo vakazodzingwa basa panguva yehurumende yemubatanidzwa iyo yaisanganisira zano PF nezvipata zviviri zveMDC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengo yeparamende inomirira Warren Park va Shakespeare Hamauswa ve Citizens Coalition for Change nezuro vanonzi vakasimudza muparamende pfungwa kana kuti motion yekuti paramende izeye nezveurongwa hwekuwedzera mari kubudget remakanzuro emadhorobha nemaruwa rakanangana nemvura kuitira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura munyika. Imwe nhengo yeparamende vachimiririra mbizo vasettlement Chikwinya veCitizens Coalition for Change vanoti havaoni paine dambudziko nepfungwa iyi nekuti hurumende iwedzere mari kubudget remvura sezvo nhengo dzose dzeparamende zvisinei nekuti ndedzebato ripi dziri kuziva kuti munyika mune dambudziko remvura. Vachikwinya vanoti sedunhu ravo rembizo vagari vari kuwaniswa mvura kwemaawa mashoma nekuda kwedambudziko remichina inogaya mvura pamwe nepombi dzinotakura mvura zvavanoti zviri kugara zvichingofa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwamuzwa motion yekuti chiwedzere mari pabudget kumadhorobha nekumaruwa yekuti vagari vawane mvura. As I speak mumbizo, vanhu vari kuwana mvura kwamaawa mashoma shoma, mapampu hakuna, mapaipi acho aora tikawedzera mapampu, mapaipi anobhajuka tikawedzera mapaipi, mapampu acho hakuna. Saka kutaura pandita kuno kudambudziko guru riri musha mangu wembizo, inyaya yemvura, enda kukurukurwa tiwane solution savana veZimbabwe, savana vekwekwe.
Ndiana anofanira kunge achiwanisa mvura? Haisi kanzuro here inofanira kunge ichiwanisa mvura?
Ikanzuro, asi nyaya iripo ndeyekuti havasi kupuwa mari yemaUS dollars paauction rate system, paauction system, kuti vanokwanisawo kutengawo maspares emapumps, vakwanise kutengawo mishonga inoenderana nemvura iyoyo inodiwa nevagari. Saka tichida kutionesane kuti how do local authorities or how can local authorities participate in the auction system, although tisingafaniri auction system, but it is there. it is currently iri kubenefita ma individuals vari kunotenga mota yet ma local authorities vari kucollecta mari nema RTGS nhasi rate ranga riri pa 400 mangwana riri pa 450 saka munhu paanobhadhara mari nhasi kanzi rupenda kuzotenga ma space next week due to the tender process mari iya haichakwani zvoita kuti vagari vange vachanga vasina mvura saka kana hurumende iine ma US dollars airi kupa vanhu through the auction system yadi kupa priority kuma local authorities saka tinoda kuti tiwane kuti local authority ine central government ne ministry of finance dzingadyidzana sei kuti vagari vakwanise kupiwa ma basic services akafanana nemvura nema space emona dzekutakura tsvina nekuti mugwagwa inge ichigadzikwa tichishandisa ma US dollars mashoma shoma atinawo pane kuti timape vanhu vari kunotenga motokari dzavo vari kubhadhara school fees dzevana vavo ngatiwanei mari yekutenga mishonga yemvura mumaruwa edu
separamende muri kuti nenyaya iyo yematambudziko amuri kutaura
nyaya yemvura yasimudzwa na vanonzi honorable hamouse wa MP leku Warren Park so tichaidzeya pamotion iyoyo but chinangwa chedu pari zvino ndechekuti paitwe supplementary budget rinobva kuhurumende mari ipuwe makanzuro kwesi tikaramba tichiti vagari vawedzerwe mari yokubhadhara hazvichaiti iye zvino kana takananga nekwekwe mari yakanonzi nekanzuro ibhadhagwe nevagari haitobhadhariki saka the council is failing to collect because mari yacho yakawandisa saka naizvozvo mari yekutenga mishonga inenge yava mishoma so tinoda kuti central government iri kuwana mari kubva kunana goridhe kubva kungoda dzedu kubva kuzvicherwa zvedu yochitora mari iyoyo pasupplementary budget yopa kumacouncil
avo vanga vari mumiririri wembizo muparamende vari nhengo yebato reccc vasettlement chikwinya vari parunhare kwakare kumbizo najonga kandemiri westudio 7 mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nezuro vakapiwa ruremekedzo redigiri repamusorosoro redoctor of philosophy nechikoro chepamusorosoro cheGD Goenka University yekuIndia semucherechedzo wemabasa avari kuita akanangana nekusimudzira vagari vakasarira shure mumatunhu akasiyana-siyana munyika mamwe mabasa anonzi ari kuitwa naamai Mnangagwa anosanganisira kusimudzira madzimai kubatsira madzimai anorwara negomarara kuchengetedza vana pamwe nekubatsira vanotambura amai Mnangagwa vakatambidzwa ruremekedzo urwu kwakare kuIndia uko vari aka akasike kutanga kuti mudzimai wemutungamiri wenyika ange aine zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD muna 2014 mudzimai wevaive mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe amai Grace Mugabe vakapiwa degree rePhD in sociology neUniversity of Zimbabwe iro rakasimudza mutauro mukuru munyika vamwe vachiti varidzosere sezvo vakanga vasina kukodzera kuripiwa vachinzi vakanga vasina kuita zvidzidzo zvacho vamwe vachiti vakanga vangodzidza kwemwedzi miviri chete pachikoro chepamusorosoro ichi NetBank remuZimbabwe riri kuita musangano wemadzimai ari mune zvemabhizimisi kwemazuva maviri muHarare nhasi namangwana chinangwa chavo ndechekusimudzira madzimai kuvadzidzisa nezvekukwereta mari dzemabhizimisi uye kutsvaka misika yekutengesera vamwe vatauri pamusangano uyu ndiamai Nyaradzo Moyo vanove mukuru weTanaya amai Tanya Masiwa vanove nhengo yebhodhi reEconet uye Koni Ferguson muzvina bhizimisi uye ari mutambi wemitambo yemafirimu ane mukurumbira kusouth africa mutauri wekambani inoshanda neNetBank muzvirongwa izvi yewomen excel muzvare Irene Tanyanyiwa vanga varikowo kumusangano uyu tinzwei hurukuro yataita navo nezvechirongwa ichi
tinoshanda kunyanya nemadzimai tichiedza kuvabatsira kuti vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira vave vanhu vanokwanisa kuriritira izvemhuri dzavo nekuti tinobhirirwa kuti takwanisa kusimudzira madzimai takwanisa kusimudza nyika yese saka tinoshanda nemadzimai tichivadzidzisa mabatirwo emari tichivadzidzisa kuti kana wambotanga mabhinda uko ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa usati watanga bhinda uko iroro kuti bhinda uko iroro rifambe munegwara rakanaka uye richiburisa mari dzautanyinga achitarisirwa
chirongwa chenyu ichi chaita bhanga mukatika ichi kune mari here dzinokwereteswawo madzimai aya munoshanda nawayo
tinovapa zvakare mari yekutanga mabhinda uko iwayo zvichierana nekuti munhu anenge achiita bhinda uko ripi uye anofarira kuita zvipi nekuti tinotenda zvakare kuti munhu akaita chinhu chaanofarira parira. Taka tiziku wabatila zakari ne mari. Yekuti maiti anunzi multiple streams of income. Nyakango tarise mari kuti dzeguru one spot but vari ne multiple streams of income.
Madzimai amunobatsira aya muri kutarisa here kuti vari kunzvimbo dzipi kana kuti vabuda mumba mani.
Kubatsira madzimai vamwe vari muHarare nevamwe vari kubva kumamisha tikuvabatsira zvakare.
Taona mazita evatauri vari pachirongwa ichi vana mai masiwa veikonet vana Koni Ferguson vekuSouth Africa zvii zvamuri kutarisira kudzidza kubva kwavari.
Akaona unha katangira pasi achisumuka kusvika pa malevels yaya asvika anakoni zvinoencourage munhu ari pasi kuti yes izvi zvinhu zvinokwanisa kuitika inondokwanisa kuzvikuru.
Nomusi wasvondo kuri kupembererwa zuva guru ramadzimai, mashoko enyu amungapiwo mudzimai wanhasi ndeapi?
Ndezvekuti mudzimai wese tikuda kuti usumuke usasaririre urozwa kuti kune zvirongwa zviriko haikona kutara kumashure.
Uyo ange ari mutauriri wekambani ye Women Excel muzvare Irene Nyanyiwa vachitaura parunhare vari kuHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda unoona nenyaya dzezvirwere muAfrica weAfrica Center for Disease Control and Prevention uri kukurudzira vose vari kutengera dunhu reAfrica nhomba dzeCovid-19 kuti vatenge kuburikidza nekambani yekuSouth Africa yeAspin Pharmacare. Vamwe vagari vekumola mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nokurohwa vanoti vari kuitwa nevanochengetedza mhuka kunyangwe pasina mhosva yavapara. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kurohwa zvakaitisisa kwakaitwa mumwe mugari vaSteven Machamacha nevanochengetedza mhuka veBhumi Anti-Poaching Unit imwe yenyaya dzakawanda dziri kuitika munzvimbo yavo. Zvinonzi nhengo dzeBhumi Anti-Poaching Unit dzinosanganisira vari muchiuto avo vanonzi vanochinjana nguva nenguva. Mumwe mugari wekumola ada kungonzi Benjamin anoti vagari vari kushungurudzwa nevanochengetedza mhuka ava vati vakaona munhu musango vanomurova vachimupomera mhosva yekuvhima mhuka zvisiri pamutemo kunyange asina chaanga ainacho chinoratidza kuti muvhimi.
Isu sevagari vekuno kunyapinyami kunyanya kumola kuno tikuchema-chema netambudziko remakampanis kana kuti masangano anozviti ndeveatipoti vanochengetedza mhuka vakawana munhu musango vanomurova kumuzvambaradza kumukuvadza munhu kusvika aibva nyama dzese nemhaka yekuti vamuwana ari musango.
VaBenjamin vanoti vanochengetedza mhuka ava vakafungidzira kuti munhu wavaona ari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo vanofanirwa kuenda naye kumapurisa kwete kumuita kafira mberi.
Vakawana munhu kana kuti vakafungira kuti munhu ane mhosva ngavaendese polisi kwete kurova munhu kuita kafira mberi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari vaMike Chandwana avo vanoti vanochengetedza mhuka vari kuisa mutemo mumaoko avo nekurova vanhu zvisiri pamutemo. Asi mumwe mugari anoita zvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vaObert Siamilandu vanoti kunyange vasingawirirane nekurohwa kwevanhu nevanochengetedza mhuka vagari vanofanirwa kutevedzera mutemo wekusauraya mhuka.
No, we are not supporting kurohwa kwevanhu kana achinge abatwa aine hypoposia risina kumira zvakanaka. Asi tiri kutaura kuti vanhu ngavazive kuti mhosva imhosva. Zvinokuda kuti unge uchivhariridza mhosva kana kupa mamwe maexcuses.
VaSiamilandu vanoti dambudziko rekushungurudzwa nemhuka pamwe nevanochengetedza mhuka haripere nekuuraya mhuka dzacho idzo dzavanoti dzinounza mari munyika nekuda kwevanoshanyira nyika. Hatina kukwanisa kubata vanochengetedza mhuka munzvimbo yemola veBhumi Anti-Poaching Unit, asi mutauro webazi rinochengetedza mhuka pamwe chete navo reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vachinasho Farao vanoti havakurudzire kurohwa kwevanhu asi vanokurudzira kuti vanenge vawanikwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vaendeswe kumapurisa kuti vatongwe nematare.
Asi vanhu vanenge vasina zvombo vanofanirwa kusungwa zvakanaka voendeswa kumapurisa. kupurisa wenda kumatanizi mwoso nyaya yu fama tukananga kwa tino kurutila wana kana pana wale kuyunyuta wana pana ukute wata wale nyaya yu kumapurisa watashi jise zita riba atetete kushendo za kuma sangu watashi jise mkuru wedu mtuma mizu wedu wa mwanyi ya wana wano shata nao
rafara wano te atimuna kaonekwa kuti alikuvima zisiri pamchemo aine puti vashandi vavo vanoshandisa puti sezvo achikwanisa kupfuura vanhu sezvinomboitika mavanoshandira
asi zvatinoita isusu zvekuti munhu akawanikwa munational park ane puti zvatinofunga ndezvekuti munhu iyeye haana kunaka saka munhu iyeye mutauro waanorwisisa iputi
hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemauto vaalfios makotori sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavakati tivatumire nemusi wechitatu asi vafarava vanoti mhuka dzakawanda dzinovhimwa zvisiri pamutemo inzou nezvipembere sezvo vanovhima zvisiri pamutemo vachida nyanga dzadzo kuti vatengese ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
mashoko anotevera anoratidza famire hurumende yeAmerica
vamiriri vedzimwe nyika dzanga dzisati dzambodyidzana vakasangana muBrussels nguva yapfuura kuti vakurukure pamusoro pezvavangaite kumisa hondo yakakonzerwa nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine aka ndiko kekutanga makurukota ekunze anobva kuAmerica mubatanidzwa weIndo-Pacific Australia, Japan, New Zealand neRepublic of Korea vakapinda seboka mubatanidzwa weNATO. Makurukota ekuGeorgia, Finland, Sweden neUkraine akapindawo mumusangano uyu. Kusanganisira mumiriri mukuru weEuropean Union anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vakadaro, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Kubatana kwenyika dzese idzi dzepasi rose kunoratidza kuti nyika dzakawanda dziri kumira neUkraine uye dziri kupokana neutsinye wehurumende yeRussia. Vanoziva kuti Moscow haisi kurwisa nyika imwe chete asi haisi kutevedzera mitemo yekuchengetedza runyararo pasi rose. Mifananidzo inosiririsa nekurwadza nenhoroondo yezviri kuitika muguta rebuka nedzimwe nzvimbo dzemuUkraine dziri kusimbisa mubatanidzwa wedu neshungu dzedu dzekubatsira nyika iyi vakadaro vaBlinken. Kubhuka nekune mamwe maguta akawanda akapambwa neRussia nemamwe maguta aichapamba masoja ekuRussia anonzi ari kuchikora kodzero dzevanhu. Nyika idzi dziri kudyidzana dziri kutora matanho akati wandei kumisa utsinye uhu kumira neUkraine uye kuti vanenge vapara mhosva vazobvunzurudzwa. Chekutanga tiri kuwedzera zvirango zveupfumi zvatakatemera Russia kusanganisira vana vavaVladimir Putin vakuru. Chechipiri tiri kubatsira Ukraine mukuzvidzivirira nekuwedzera rubatsiro rwatiri kupa nyika iyi neimwe mari inosvika mamiriyoni mazana masere emadhora kana kuti 800 million ichashandiswa mukuchengetedza nyika iyi nekutenga zvombo. Isu tinoenderera mberi nekupa rubatsiro rwekubatsira vanhu vemuUkraine nevapoteri vari kutiza hondo iyi. Tiri kushanda nevatinodyidzana navo vekuUkraine kuti tibatsire mukuunganidza nekuchengetedza uye kuongorora umboo hweutsinye uye kuita kuti ruzivo urwu riwanikwe kumatare akakodzera kuti aferefete zviri kuitika munyika iyi. Tiri kutsvaga nzira itsva yekusimbisa nekuchengetedzwa kwemubatanidzwa wedu weNATO uye kuwedzera rutsigiro rwevanodyidzana vari panjodzi yekukanganiswa neRussia vakadai seBosnia neHerzegovina uye dzimwe nyika dziri kutarisana neutsinye seGeorgia. Chekupedzisira tiri kunyora gwaro idzva reNATO Strategic Concept iro richaratidza mafungiro eTransatlantic panyaya yezvekuchengetedzwa zvicharatidza zvinenge zvichiitika panguva iyoyo. Tiri kushora zviri kuitwa nehurumende yeRussia vakadaro vaBlinken. Tine kutsunga kukuru kupfuura makare kuramba takamira neUkraine uye kuona kuti mitemo yepasi rose iyo iri kuedza kutyorwa neMoscow iremekedzwe uye kuona kuti zvirango zvakatemerwa hurumende yeRussia zvisimbaradzwe uye kuti vanenge vachikora kodzero dzevanhu varangwe.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, mujaho mukuru wemabhiza weCastle Tankard uriko mangwana uchisangana nemitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mabhiza gumi nematatu arupina munhandare yeBorodale Park Racecourse mangwana kurwira mukombe weCastle Tankard pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica. Mamwe madhora zviuru makumi maviri anogovanwa nemabhiza anopedza ari pachinhanho chechipiri kusvika pachinzvimbo chechina kubva pamadhora zviuru makumi mashanu ekuAmerica emari iri kuiswa mumujao uyu nekambani yeDelta Beverages. Vanoita zvekubheja mabhiza vari kutemwa nemusoro kuti voisa mari yavo pabhiza ripi sezvo mabhiza aya ane nhoroondo yakasimba kuSouth Africa uko anokwikwidza. Asi vaongorori vemutambo uyu vanoti vari kuona kunge rimwe remabhiza anoti Only Him Fincherton naLily Blue ndiro richatora mukombe uyu. Muzare Bridget Stydorf avo vanorairidza Only Him Lily Blue Wanted na Citrus Dow vanoti vari kutyawo Fincherton. Asi mabhiza ari kubhadhara mari yakawanda ndeayo asiri kutarisirwa kukunda. Mabhiza aya anosanganisira Three to Tango na Bugatti Blue ayo anoradidzwa namzvare Deborah Swanson, Mr. Green Light ramzvare Vanessa Bike pamwe na Wanted rimudanga mamzvare Stydorf. Vanoita zvekubheja vatakunda mushinga vari kuisa mari yavo pana Mr. Green Light iro riri kubhadhara madhora makumi maviri padhora rega rega rinenge rabhedzwa.
Green Light ndovandofamba naye ari kubhadhara 20 waisa dhora saka inini handidi kukanganisa ndiri kufamba naGreen Light mangwana iya.
Are Bike vari kukanda zvekare munhandare Holy Land na Armstrong. Love With You na True Beauty achibva mudanga rava Thomas Mason. Muzvare Swanson ndivo vari kuzadzisa nhandare yemabhiza gumi nematatu apo vari kubuditsa mumhanyi Hairline. Mujao weCastle Tankard ndivo wega wemhando yepamusorosoro yeGrade 1 muZimbabwe uyezve wakavambwa kare kare muna 1960. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvikwata zvichangobva kudzinga varayidzi vazvo ZPC Kariba neBlower City zvatarisana nemitambo yakanyanya kurema apo varayidzi vatsva vari kugara pabonde kekutanga. Panguva iyo Rodzo Zvakama weZPC Kariba ane mutambo wakapfava nehwahwa zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa paBlower City iyo iri kusangana negomo guru reDynamos. Dynamos iri kutungamira PSL nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Asi maGamecocks ane mutambo mukukutu neHerentals iyo yakarova FC Platinum 1-0 svondo rapera. Asi mangwana kune mutambo mukuru kuMandava Stadium umo FC Platinum iri pamusha neCapes United. Mimwe mitambo iri kumangwana Harare City vs Manica Diamonds National Sports Stadium, Black Rhinos vs Ngezi Platinum Sakuba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che live talk nasi na 8 PM, tiri kutarisa nezve matambudziko ekushaya zvekufambisa ari kutarisana nevanhu munyika, pamwe neurongwa hwekuratidzira kukuru huri kuda kuitwa nemusi wemuvhuro nemamwe masangano. Morara zvakanaka vateereri, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.